mwana wakusandile ndisiye ndiende ndiende ndichake mumwe angandide angandide kana wakusandile ndisiye ndiende ndiende ndichake mumwe angandide angandide. Baby, just you and I am different and I'm in high demand. Zvino kuna kukubowa kana kukushota, but baby when we out I just want you to know. Baby, just you and I am different and I'm in high demand. But kunyange zvakadaro ndiwe wandinaye ndiwe changu ndiwe zvangu. Baby, kana wakusandira ndisiye ndiende ndiende ndichake mumwe angandide angandide. Kana wakusandira ndisiye ndiende ndiende ndichake mumwe angandide angandide.
Hold on, ndana kunyepera kuti ndichakude. Dambudziko rako is you take me for granted. Kutunoziva ndakaperera ende ndokutevera wakundi torera advantage. Ai wa mira 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 dine zvakawanda zvekutaura.
Angandide, angandide, oh. Kana wakusandira, ndisiye, ndiende, ndiende, ndichake mumwe. Angandide, angandide, oh.
Well, jena ndidike, achuni ranguri kuti wane ma DJ. Zvimwe zvavana ndandiite hazviite. But the baby do my fans and ndingaite. Diri bubu, diri bubu, wako ndiri lovey. Diri lovey, wako ndiri tali. Dali wako ndichakuda kusvikira takura.
Baby, kana wakusandira ndisiye ndiende ndiende ndichake mumwe angandide angandide. Kana wakusandira ndisiye ndiende ndiende ndichake mumwe angandide angandide.